Kune kwane mulunguru akagara nyangwe wakwira mumuti unogona kutadza kuchiona Kunonyanya osviba kwakuda kuchena kunonoka kusikureka kusapera simba Famba Ungabe mwezi mutete ukatambo mbusha Anuvati Bakuchemera sambo Undu vapa sambo Banuchemera sambo Undu vapa sambo Azina kunzi usatambe makemu Azi usawanze urofa Anina kuti usamukire kuchimu Azi pagudio kamchofa
Shashama shangure pata
Sari kwe uranda Pagaona kune ushe Namataru kareruye Seri kwe kutambura Namataru kareruite Iwe mafaro Ndino unza mufaro Atisha kwe kumafaro Isu tine makaro Kumumba kupano sodiwa Chino ne chino Sabate msoro kana mchuno Zenge patiri isasino Kuti urarame mnyikatino Seri kwe uranda Pagaona kune ushe Nagaona kune ushe Seri kwe kutambura Namataru kareruye Seri kwe kutambura Namataru kareruye Beze mamufanga baka kara Waikara wachifamba Ungabe mwezi mutete Ukatambo mbusha Anuati Wakuchemera sambo Undu vapa sambo Banuchemera sambo Undu vapa sambo Ashina kunzi usatambe makemu Azi usawanze urofa Andina kuti usamukire kuchimu Azi pagudio kamchofa
Shashama shangure pata
Sari kwe uranda Pagaona kune ushe Sari kwe uranda Nagaona kune ushe Sari kwe kutambura Namataru kareruye Sari kwe kutambura Namataru kareruite
Yeah.